Banga uya akashandirawo nhepfenyuro yezbc nenhepfenyuro yevoice of america anonzi awanikwa akashaya nhasi mangwanani akarara. Hanzvadzi yabanga amai Amanda Murorera vati Banga anga achirwara nechirwere chehigh blood pressure.
So zvaitika ndezvekuti vagara vangu vaina bp. So nesuro vakatosvika kubabasa vakatotaura namai guru zvaidawo makamapepa zavo ekuchikoro sinisa ngari vapona. Saka vakatopiwa mapepa zavo zvesemushemushe vakatoti achi ndakaneta budo kasika kuzorora vakatoti ah, it's fine. So niye kuti vana vese vangu vasipo niye twainaye nemba. So vakarara kwakaita se kwakasiyana. So nhasi makuseni my group vamuka because normally she explains to me kuti vanosimuka every day na 5 o'clock a.m. but vamuka nhasi makuseni vaona munhu asina kuita se asina kumuka. Then vakaenda kurume yavanga vari vakanoka several times havana kudayira. Then she turned outside vakaenda kuwindo kwavanga vakarara kwavadedzera havana kumuka. Up until vazodecida kupwanya door so that she could get entrance yemavanga vakarara. So pavapinda vanga vasitiva chovabata chest nemuhapo vanga vachiri kudziya. Ndipo wavavhura muromo ukatovhurika zvakanaka, kwavavhura maziso ukavhurika zvakanaka. But then vanga vachipa wavabata makumbo anga atonhora. Ndipo wazomhanya kumaneighbors to seek for help. Ndipo vasvika pavavatora pavaenda navo padoctor kuti vanocheka kuti chii. Then they realize kuti vanga vatoshaya. Saka iwo she's assuming kuti bp inenge yakwira usiku vakaita sei vakarara.
Amai Murorera vati Banga anga ari munhu ane rudo zvikuru uye asiya vana vatatu.
Vanga vari munhu ane mwoyo wakanaka usingaiti even kuvana vavo. Ndichinyanyorwadzirwa kuvana because he had that relationship isiri kumaparents akawanda nevana vavo. Munhu anga aine love ndiye munhu aitovatanidza even mafamilies. He was one person wekuti even kwandiri since yanga iri hanzvadzi ndichatombonyara kutaura navo zvinhu even zviri deep because he was someone who was very considerate and very kind.
Mutori wenhau Godwin Mangudya uyo akashanda naBanga kwenguva ndefu ati Banga munhu anga achibata basa zvakanakisisa uyewo achinyora nyaya dzevanhu vairarama neurema zvakanyanya. Mangudya ati vatori venhau varasikirwa zvakanyanya.
Mukoma Peter Banga vanga vari shamwari, vanga vari mutori wenhau, vanga vari mudzidzisi, vakadzidzisa vakawanda. Ndakashanda navo I admired maitira vaita basa zvikuru sei. Vaifarira kunyora nyaya dzevanhu vanorama neurema. But besides that munhu aida basa rake, vaita basa ravo zvakatsetseka zvokuti haatarasikirwa nekuenda kwamukoma Peter. Tinoti ngavazorore murugare.
Mumwe mutori wenhau Andrew Kunambura ati vatori venhau pamwe nevadzidzi varasikirwa zvakanyanya. Ati Banga anga ari nyanzvi mukudzidzisa.
Peter Banga anga ari murume airemekedzwa zvikuru pachikoro chataidzidza ichocho chainzi Harare Polytechnic School of Journalism and Media Studies. Aiva murume anga achinyanya kuziva zveradio broadcasting kana kutepfenyurwa kwenhau paredio. Aiva neunyanzvi hwakanyanyisa chaizvo zvokuti hapana munhu angati akadzidziswa naPeter Banga ogotadza kuziva kuti paanofa ochema kurasikirwa kwaanenge aitwa.
VaAlexander Rusero vaishanda naBanga vati varasikirwa nemunhu anga aine unyanzvi hwokudzidzisa zvekutepfenyura nhau.
Saka takachamadzwa zvikuru tichinzwa kuti mumwe wedu, vamweni vake takatotaura naye nezuro chaiye, hatina kumbenge takaziya kuti nhasi tichamuka tiri padanho ratiri. VaBanga takashanda navo ndinofunga munyaya dzezvejournalism hakuna akashanda navo makore akawanda kudarika inini nemumwe wangu vagadzikwa. Takashanda navo makore makumi nemashanu.
Urongwa hwekuradzikwa kwaBanga husati wazivikanwa asi vari kutarisira kunoradzikwa kuwedza. Ndakamirira Studio 7 ndini Rutendo Mawere ndiri muHarare.